This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri mbudzi 24 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mamiriro ezvinhu haana kunyatsoti twasa twasa. Kana izvozvo handidi kunge ndiri mubvudzi dzavachinamasa.
Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa voparura bhajeti nemusi wechina.
Ndinofara zvikuru kuti mai mvuru vazvitaurira ivo pachena. Kuti hakuna nyaya yokubva nomukuru wenyika uye nokuda kumuuraya sezvakaitwa Kabila.
VaMugabe naamai Mujuru voramba vachikandirana makobvu nematete. Vashandi vehurumende votaura pamusoro pezvakabuda muongororo iri kuitwa kumapazi ehurumende. Dynamos yosangana neHighlanders makwikwi easy call semifinals. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa nemusi wechina vari kutarisirwa kuparura bhajeti renyika regore rinouya. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti zvinhu zvichaomera vaChinamasa kuita nekuti upfumi hwaenda kumawere. Mukuzeya nenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Hazvisi nyore nokuti sekuziva kwenyu mitengo yezvirimwa nezviterwa zvedu iri kuderera chose pamisika yepasi rose. Zvinokanganisa upfumi hwedu hwenyika nokuti mari iri kupinda muhomwe dzehurumende yaderera chose iri pasi pe 3.6 billion yanga ichitarisirwa kunzi hurumende ichagona kuwana mari iyoyo. Saka sekuziva kwenyu kana mari dzehurumende dzikasagona kukwana dzavanoshandisa dzacho hadzikudzika dzekuramba dzichisumuka. Tine nyaya yekuti mvura haina kunyatsonaya zvakanaka, saka kune vanhu vanoda kupuwa chikafu. Saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka, makambani ari kuvhara. Takatodzikisa tarisiro yekukwira kweupfumi hwenyika kubva ku 3.4% yanga ichimbotarisirwa gore rino, yakagurwa ikaenda pa 1.5%. Saka zvinhu zvinotoratidza kuti mamiriro ezvinhu haana kunyatsoti twasa twasa. Kana izvozvo handidi kunge ndiri mubvutsu dzavachinamasa.
Asi nemamiriro aita zvinhu izvi, panogoverwa sei tushoma turipo itwotwo? Mungatifunge kuti ndezvipi zvakakosha zvamunoti vachinamasa vanofanira kuona kuti zvawana mari?
Dambudziko ravepo nderokuti patakaenda kurima kuPeru tikabvumirana neve World Bank, IMF neAfrica Development Bank kuti tichavapa sungo chekuti tichapa mari dzatinoita all the marias anosvika 1.8 billion ndo anofanira kunge achikliwa nenguva dzinosvika April, kupera kwaApril gore rinouya. Zvinochireva izvo kuti tiri kutarisa kuti tichatanga kubhadhara zvikwereti tisati taita zvimwe zvinhu. Tine zvakare kuziva kukuti mari zhinji dziri kuenda kumari inohorwa nevanhu vehurumende, kwoita zvakare dambudziko rokuti kune bhonasi ichange ichitarisirwa zviko zvino, asi tichiziva kuti mari yacho iri kunetsa. Saka pane dambudziko guru chose nokuti vezimura havasi kugona kana kusanganisa mari idzodzo dzaunga dzichitarisirwa kunzi vachagona kuunganidza.
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr godfrey kanyenze vanga vachitaura parunhare kunyanga nablessing zulu westudio 7
direct from washington the voice of america VOA.
Vashandi vehurumende vanoti vari kushushikana zvikuru nekusaziviswa nehurumende zvakabuda muongororo yanga ichiitwa muzvikoro nevashandi vehurumende kana kuti schools audit uyewo mune mamwe mapazi ehurumende. Sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vanoti vakatoshamisika kunzwa mapepa nhau nemudzine pfenyuro kuti dare remakurukota rakanga ratambira ongororo iyi pamwe nekurudziro yayo yekuti mubazi revashandi vehurumende muitwe shanduko ichaona mabasa asina vanhu achivharwa, vashandi vehurumende vachipiwa mari dzekubatsirikana mukufamba uyewo vashandi vasiri kushanda zvizere vachiendeswa kune mamwe mapazi nezvimwe zvakadaro. Vagundani vanoti vachatsvaga musangano nehurumende nechimbi chimbi kuitira kuti nyaya iyi izeyiwe nemapoka ose ari muNational Negotiating Council. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Takatozvinzwawo zvakubuda nemumapepa nhau nemumaredhiyo nezviro kuti kune shanduko dzakati kuti dzichazouya kubudikidza neaudit yakaitiwa kuvashandi vehurumende. Zvikatishamisa chaizvo sezvo tanga takatarisira isusu kwenguva yakareba kuti kana ongororo iyoyi yeaudit kana yakuzosvika kumagumo kwayo kuchavapo nechirongwa chekuti tigogara pasi vadare vanosanganisira vanhu vanogara muNational Joint Negotiating Council tichiziviswawo kuti zvakabuda zvakaonekwa zvii uye matanho anoda kutorwa ngapi. Saka chinhu changozouya nekuti shamisa kuti chabva changozobuda chichinzi chinhu chakatopasiswa kumatare makuru ehurumende.
Asi mune zvamuri kutarisirawo here kubva muongororo iyoyi?
Isusu sevashandi vehurumende tarisiro yedu yakakura ndeyekuti mabasa edu anofanirwa kuchengetedzwa uye mashandiro edu tagara tanga tine zvichemo zvakati kuti zvinofanirwa kuti zvigadziriswe. Kana pane chinenge chakaoma hongu chinogara pasi chotariswa kuti zvingaitwa sei. Asi chatinoona isu ndechokuti kana iyo nyika ichibudirira uye nemamiriro ezveupfumi hwenyika kuti abudirire zvinoda kavashandi vanova ivo vashandi vehurumende vanoita kuti maprogiramu dzacho ehurumende abudirire upfumi hwenyika hwacho hugobudirira. Saka tichitaura kudai tinenge tisingadi kuzvitaura pamhepo asi tinenge tichida kutsvaga kuti sezvo audit yacho yabuda ine zviripo zvavanoona kuti zvinoda kuti zvigadzirwe ngatitigarai pasi tiumbe tose ramangwana nesuwo tichibva kudivi revashandi takamirira masangano ese evashandi tichitsva pfungwa dzedu kuti apa dei takagadzirisa takadai apa dei takagadzirisa takadai.
Saka muri kuronga kuti mudaidzirewo musangano here wekuti mupe zvichemo zvamuri kutaura izvi nekunzwawo divi rehurumende?
Ichokwadi izvozvi takangomira negumbo rimwe kuti sezvo tasvika padanho iri zvakakosha kuti tive nemusangano nekukasika kuitira kuti sevashandi tivapewo pfungwa dzedu.
Vanga vari sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vari parunare mugweru neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vanoti manyepo mashoko emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti vaida kuvapfuudza nenzira yakafanana neyakashandiswa mukupfuudza vaive mutungamiri weDRC vaLaurent Kabila. Mumashoko ari mugwaro ravakaburitsa nezuro, amai Mujuru vanoti vakaramba kare mashoko ekuti vaida kuita vaMugabe kafiramberi uye vakati vose vane humbo hwekuti vari kuronga kuita izvi vahuburitse uye kuti nyaya iyi iswe kumataredzi mhosva. Asi vanoti kusvika pari nhasi hapana ataita izvi. Amai Mujuru vanotiwo iye zvino vari kunzi vari muchikwata chePeople First vakati ikodzero dzavo sezvavakarwira muhondo yerusununguko. Vari kukurudzirawo mutungamiri wenyika vaMugabe kuti vasapedzere simba ravo pazvinhu zvisina nematuro, iyo nyika isina magetsi, upfumi hwenyika hwakarara nemanhede, vanhu vachiziya nenzara uyewo nyika yakatarisana nekusanaya kwemvura. Vanotaura vakamirira chikwata chePeople First varugare gumbo vanoti havashamiswi nemashoko avaMugabe ekuti vaida kupfuudzwa naamai Mujuru sezvo ariwo magariro avo kubva munguva yehondo chaiyo vachiri kuMozambique.
ndinofara zvikuru kuti mai mburi vazvitaurira ivo pachena kuti hakuna nyaya yokubva nomukuru wenyika uye nokuda kumuuraya sezvakaitwa Kabila. Takagara tataura kare kuti inhema hazvisati zviri chokwadi. Vakuru ava up to now vanongoteerera makuhwa akaitika gore rakapera and hazvitibatsiri kuti vanhu varambe vachitaura nenyaya iyo yakapfuura. Isu zvatinge tichitofungira kuti vanhu ngavataure nazvo inyaya yekuti upfumi hwenyika hungavakwa sei. Ndo zviri zvikuru, haikona kuti vakazodai vaida kuita zvakabva kare izvi. Kana kuMozambique ndezvataa zviriko, ini ndainzi ndaida kutora masimba, ini ndaida kuita chinyi, the same story. Asi ndakataura muna 1980 kati aiwa vanhu veZimbabwe maita henyu zvamaita asi muchasafa and now vanhu vava kusafa. So ndinoti inini haiwa zvoizvo vanotaura makuhwana Kabila kuda kuuraya vakuru vazvozvakaita vana Kabila inhema.
Asi chii chiri kuita kuti vamugabe varambe vachingotaura mashoko aya? Nokuti tinoona kuti rwatowo rwiyo rwekuramba vachingoti amai mujuru vaida kundipfuudza.
You can say it again. Vava kufila pressure nokuti pasi apa pane pressure. Vanhu vanoda change, vanhu vanoda kuti vapiwe hope and kuti vaone solution kuzvinhu zviri kuitika and havasiri kuzviwana. Saka vanhu vava kuti kuda zvimanambo people first inga nguva ikatibatsira. Saka ndozvavasingadizvo ndozviri kuvawati.
Pouyewo nyaya yekuti vanhu vaneta nekungotarisira kana kuteya nzeve kuti tichanzwa kuti vanhu vari muurongwa hwepeople first vaumba bato, zvasvika papi izvi vagumbo?
Zvatakataura kudhara zvatoramba tichingotaura kuti vedu tipeivo mukana wekuti tironge zvinhu zvedu zvakanaka. Hatidi kuti katazvironga zvinhu zvedu zvova zvedu zvinonyadzisa. Tinofanira kuva nezvizvinhu namastrategies namacorrect policies anoita kuti vanhu veZimbabwe vanotipa rukudzo
kuda. Vanga vari mutauriri wechikwata chePeople First varogare gumbo vari parunare neStudio 7. Zvichakadaro, vamwe vakarwa hondo yechimurenga uye vari nhengo dzeZANU PF kuManicaland vanoti nyaya yekuti ndiani achatora chigaro chavamugabe kana vasiya basa inofanirwa kuzeyiwa pachena. Mumwe wevakarwa hondo ava vaIvan Mbengo vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti ndiani achatsiva vamugabe inofanira kuzeyiwa pachena. Vati kusataura nyaya iyi kuchapa kuti mubato murambe muine kunetsana. Zvichakadaro, pane vamwe vanhu veZANU PF varatidzirawo zvakare kuManicaland vachida kuti amai Monica Mutsvangwa vanove nhengo yeWomen's League vadzingwe mubato reZANU PF vachinzi vakazvidza amai Grace Mugabe. Vamwe vechidiki vari kushora zvikuru mashoko emudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ekuti vanhukadzi vanopfeka maminisket havafanirwe kuchema-chema kana vabatwa chibharo nekuti ndivo vanenge vakonzera izvi nekusapfeka zvakanaka. Amai Mugabe vakataura mashoko aya pamusangano wavakaita pakupera kwesvondo. Vechidiki vari kushorawo amai Mugabe nekuti murume wavo vaRobert Mugabe vachatonga kusvikira madhonge amera nyanga. Ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata anorwira kodzero dzevechidiki Ngobile Munzara uye anoti kushora vanhukadzi panyaya yekubatwa chibharo inyaya isina kunaka zvachose.
Mashoko aya haasi kutarisa kuti vanhukadzi vemuZimbabwe mazuvano vanopfeka hembe dzakasiyana-siyana, dzimwe dzinonzi maAfrican attire, dzimwe inhumbi dzavanowana chero nana Edgars kana kuti nana Truworths. Hembe idzi dzinofambirana nemafashion aripo mazuvano muna 2015. Kuti tinyanye kutarisa kuti uyu abatwa chibharo angakapfeki, tichikanganwa kuti wacho abata chibharo murume iyeye iye ndiye ane problem anofanira kunyatsokutarisiswa kuti chii chiri kumuita kuti ahwande kumashure kwokuti uyu mukadzi angakapfeka miniskirt. Excuse iyoyo haisi excuse yakanaka, i excuse yakashatisisa chaizvo kuti murume mazuva ano ataure zvinhu zvakadaro kuti nekuti mukadzi anga akapfeka minisketi ndiko saka ndamubata chibharo nokuti azvikumbira kuti ndimubate chibharo. Murume iyeye ndiye ane problem, noti mukadzi akapfeka minisketi. Mukadzi nemukadzi ane kodzero rokuti apfeke chero chaanoda, whether iminisketi whether inoro African attire, chero chaanoda. Nokuti muna 2015 atichanga taure nekodzero dzemadzimai panyaya dzekupfeka, takutaura nyaya dzeempowerment, takutaura nyaya dzekuvakana.
Nokudaro mungati here mashoko aya ari kupokana nematanho ekurwisana nedambudziko rekubatwa chibharo kwevanhukadzi?
Mashoko aya mutunga haasi kubatsira panyaya idzodzo. Dai zvichiita kuti nyaya iripo itarisise kuti murume ari kubata chibharo ndiye ane problem, noti mukadzi anobatwa chibharo. Murume anozoshandisa excuse ndiye ane problem nekuti anenge apara mhosva, mhosva hombe zvokuti anogona kutotapurira mukadzi weya HIV kana kuti kumusiyira pamuviri.
Vanga vari Muzvare Nqobile Munzara vanorwira kodzero dzevechidiki vachitaura parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Mudzidzisi mubazi rechirungu paUniversity of Zimbabwe, Dr. Vimba Ichivaura, vashaya nhasi mangwanani kuchipatara cheAvenues Clinic muHarare. Vachivaura vaizivikanwa zvikuru nezvirongwa zvavaiita panhepfenyuro yeZBC zvakaita seNational Ethos uye Nhaka Yedu. Rufu urwu ruri kuuya apo nyika iri kuchema muzvinafundo seMumoyo vakashaya kuIndia nemugovera, uyewo muzvinafundo Lindela Ndlovu naDr. Loto Nihikwa, vose vekuNational University of Science and Technology kana kuti NUST. Gadzirire musangano mukuru weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa kana kuti ICASA wegumi nesere uri kutarisirwa kutanga muHarare nemusi wesvondo. Inonzi iri kufamba zvakanaka uye vamwe vanyarikani vanobva kune dzimwe nyika pasi rose vanonzi vatotanga kusvika munyika. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri amai Tariro Makanga Chikumbirike vanoti nzvimbo ichange ichiitirwa musangano uyu yeHarare International Conference Center iyo yanga ichigadziriswa yapera. Musangano uyu uchaparurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye uchaitwa kusvika musi wa4 zviita. Dingindira regore rino rinoti AIDS in post-2015 Linking Leadership, Science and Human Rights, uye riri kutarisa nezveshura matongo mushure megore ra2015. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Makanga Chikumbirike pamusoro peurongwa hwavo.
Gadziriro yeICASA pari zvino yamira pakanaka zvikuru kana takatarisa venue yedu papera pari zvino. Kutarisawo zvakare vaya vari kuuya kuzotaura maspeakers edu kubva kunyika dzakasiyana-siyana, vese vakonfema. Vamwe vatotanga kupinda munyika muno kubvira svondo rakapera. Tanga tatova nevanhu vaakutouya. Kune aya anoitwa anonzi mapre-conference activity, vamwe vakatotanga nezuro. Zimbabwe sekuziva kuri kuita vanhu takaipiwa conference iyoyi tine mwedzi mina chete yekuti tigadzirire. Saka patiri kuona patava iye zvino tinzwa kufara zvikuru. Mazhinji emuno muHarare mazhinji acho atozara pari zvino. Saka timu yedu iri kuita zveaccommodation pari zvino. Vanhu vanga vakangogadzirira vachiziva kuti pamwe mahotere edu anogona kuzoita mashoma. Saka pane vanhu vane dzimba dzavo, vane maloji dzavo, vanga vakanyoresa zvakare. Saka vakungotarisa mudatabhesi vanhu vari kubhuka, vari kuwanikwa vari kuitwa kunzvimbo dzese idzodzo.
Pane vamwe vanga vari kushushikana ivo vachiti mari dziri kutaurwa kuti vange vachibvisa kuti vapinde mumusangano uyu dzakati wandei. Pane zvichaitwa here kuti muedze kuti vamwewo vangange vari vaya vanoraramba neutachiwana HIV AIDS vapinde pamari dzinenge dziri shoma?
takatarisa vapa vanhu vanorarama neutachiona weHIV, hurumende yedu yakaita mascholarship. Vazhinji vavo vakaapplya vakakwanisa kupiwa kuti vakwanise kupinda mumaplenary sessions. Saka vazhinji vavo vanga vakaapplya vakapiwa mascholarship. Totarisa zvakare kuti kune vamwe vanenge vasina kuwana mascholarship asi vachida kuuya zvakare. Kucommunity village kwedu ndokunenge kuine people living with HIV lounge yayo yekuti vanhu vanenge vachigoverana, vanana chiremba vanenge vari ikoko vari kutaura navo pamusoro pemishonga iripo. Zvizhinji zvese zvinoitika munyaya dzeHIV zvinenge zviri kuitika ikoko. Ikoko vanhu havatarisirwe kubhadhara kana mari iripo. Mari yekubhadhara inodiwa iyayo yama 300 ari kutaurwa yevanhu vemuno muZimbabwe ne 600 kune vaya vasingabviri muno muZimbabwe. Imari iri kubhadharwa nevanhu vanongokwanisa kupinda imomo asi vasingakwanisi vanokwanisa kuenda kucommunity village.
Avanga vari hamaitariro Makanga Chikumbirike, vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reIkasa, vachitaura naMavhilas Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Apo kwasara mwedzi kuti zoro rekisimusi negore dzvazvipembererwe, imwe kambani yakaunza mufaro kune vamwe vagari vekumaruwa eJambezi mudunhu reMatabeleland North nekupa chikafu kune dzimwe nherera dzemunzvimbo iyi. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Sevamwe vanhu vakawanda pasi rose, veruzhinji vemuZimbabwe vanopembererera zoro rekisimusi negore idzva vachidya nekunwa vari pamwe chete nehama neshamwari. Asi kusamira zvakanaka kwezveupfumi kuri kuramba kuchienderera mberi munyika kuri kuita kuti veruzhinji varambe vachitambura uye vakawanda vavo vasatarisira zororo iri nemufaro wavanofanirwa kuve vainawo. Nekunzwisisa matambudziko akatarisana neveruzhinji aya, kambani yeInsco Africa Bread Company kana kuti Bakers Inn yakapa chikafu kunherera 150 dzekumaruwa ekuJambezi neLupinyu kuhange paJambezi Business Center neZuro. Va Douglas Magonya, vanove mukuru wezvekushambadzira mukambani yeBakers Inn, vakataurira Studio 7 kuti akandeke kutanga kambani yavo ichipa rubatsiro rwakadai munyika. Vakatiwo vachapawo chimwe chikafu kune dzimwe nherera 150 zvekare dzekumapisa kukezi mudunhu reMatabeleland South pasi pechirongwa chinozikanwa kunzi Corporate Social Responsibility muchirungu.
Takaita hurukuru nemadzishe tikanzwa kuti mumatunhu mavo dambudziko rechikafu rakati kurei, saka tauya nechikafu kuti tivabatsire. Chirongwa chedu cheCSR.
Vachipindura mubvunzo wekuti sei vakatanga kuda kubatsira vanhu vekuJambezi nekumapisa uye kuti sei vakaona zvakakodzera kupa rubatsiro rwechikafu pane zvimwe zvose, vamagonya vakati makambani akawanda nemizinda yavo muHarare uye anowanzobatsira vanhu vari munzvimbo dziri pedyo neguta guru renyika. Vakatiwo vakasarudza kutanga kubatsira dzimwe nzvimbo dzemumaTabeleland North neSouth nechikafu sezvo vanhu vekunzvimbo idzi vachigara vachinetseka nekuwana chikafu chakakwana nekuti hakunyatsonaya zvakanaka.
Mwaka wapfuura mvura haina kunaya zvakanaka ende dambudziko rechikafu ndura vakatarisana naro guruguru. Saka tauya takatarisa pachikafu. Asi patinofamba kune mamwe matunhu tinotaura nevakuru veko zvekare votiratidzira matambudziko avakatarisana nawo tonangana neiwayo. Tinotarisira tichabatsirawo kuvakwa kwezvikoro, makirinika, even kuendesa vana kuchikoro.
Muzvare Vekezela Chuma ndemumwe mugari wepaJambezi Business Center uye vaivewo pachiitiko ichi. Muzvare Chuma vakatenda kupa chikafu kunherera kwakaitwa nekambani yeBakers Inn. Vakatsinhira nyaya yekutambura kunoita vanhu vakawanda vemunzvimbo mavo nekushaya chikafu. Vakatiwo kunyange panguva yakunonaya zvakanaka vanotadza kunyatsokohwa nekuda kwekuti mhuka dzinosanganisira nzou dzinodya zvirimwa zvavo.
Tafara kwazvo kuwana kudya kwatapiwa nhasi uku. Rubatsiro rwakanaka because kuno kwatiri inzvimbo ine nzara stereki, inzvimbo yakaoma. Tinorima hedu munga nemafunde asi hatina nzvimbo pekutengesera.
Mukuru mukuru weBakers Inn Vangoni Mazango avo vaivepowo pachiitiko ichi vakati kunyange hazvo mamiriro ezveupfumi asina kumira zvakanaka, kambani yavo iri kushanda zvakanaka kubvira pavakatanga kugadzira chingwa chavo nenzira itsva muna chikunguru wegore rino. Vakati vakaona zvakakosha kupa rubatsiro kune vechidiki, vakakurudzira veruzhinji kuti vaendese vana kuchikoro sezvo vechidiki varivo vatungamiri vamangwana. Chief Shana vakatenda rubatsiro rweBakers Inn asi vakati munzvimbo yavo mune nherera dzakawanda nevamwe veruzhinjiwo vanotambura zvekuti shuviro yavo ndeyekuti dai vanhu vemunzvimbo iyi vakawana rubatsiro kusanganisira kuendesa vana kuchikoro uye kuwana nzvimbo yekudzidzisa vechidiki vanenge vapedza chikoro mabasa emaoko. Chikafu chakapiwa nherera idzi chinokosha mari inopfuura zviuru zana zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 paJambezi Business Center kuhange, ndini Taurai Shava.
Kunyanga hazvo basi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat riri kuti mumwedzi wapera Zimbabwe yakatengesawo zvinhu zvakati wandei kune dzimwe nyika pane zvairi kutenga. Zvinhu panyaya yekugadzirisa zvekutengesa kunze hazvina kumira zvakanaka. Zimbabwe iri kutenga zvinhu zvinodarika mabhiriyoni mashanu kune dzimwe nyika zvikuru kubva kuSouth Africa neSingapore asi zvairi kutengesa zvishoma zvikuru. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu wa Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProspa Chitambara vesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe uye vaWashington Meshlo Makulu vanoshanda nesangano reResource Exploitation Watch.
Chikonzero chikuru vaZulu inyaya yekuti izvo mamiriro akaita zvinhu mumafactory edu matinogadzira zvinhu. Zvichireva izvo kuti izvo hatikugadzira zvinhu kana kuti kwatiri kumanufacture zvakati one day, saka tiri kupedzisira taakutenga kune dzimwe nyika. Asi makada kuzotarisa zvakare zvinhu zvacho zviri kutengwa, zvimwe zviri kubva vatakavakidzana navo yatinoti SADC uye matinoti mukomesa. Takatarisa nyaya yemutemo yekutengeserana pakati penyika dzemusadhak nedzemukomesa, pane maprotocols aripo anoti izvo zvinhu kana zvichibva musadhak kana kuti zvichibva mukomesa pane mimwe mitero isingabhadharwe, zvichireva izvo kuti zvinhu zvacho zvinenge zvakati dzikirei pamutengo. Saka izvo zvinokonzera zvakare kuti izvo tikwanise kuona zvinhu zvakawanda zvichipinda munyika kupfuura zvatirikuita isusu zvatirikutengesa kune dzimwe nyika.
Vachitambara, zvingakonzere dambudziko rakaita sei zvekuti Zimbabwe inoramba ichitenga zvinhu zvakawandisa pane zvairi kutengesawo kune dzimwe nyika?
Zvinokonzeresa matambudziko akati wandei. Chekutangisisa zvazvinoreva ndezvekuti kana tiine deficit iyoyi zvinoreva kutoti takutoda kuwana nzira dzekuifinanza, yatingati financing deficit. And kazhinji zvinowanzoitika zvine zvichiita vanhu vanenge vachikwereta, even nyika inenge ichikwereta mari inogona kusvika mukukwereta mari kuti inge ichifinanza deficit. Saka normally zvinowanzoitika kana nyika yakaita trade deficit zvinowanzoresulta in indebtedness yenyika. Munoona kuti chikwereti chinogona kuramba chakukwira nekuti trade deficit iyoyo inenge ichifanira kuzonge ichifinanswa nedzimwe nzira. Ende kazhinji nzira idzodzo inzira dzekunge nyika yechikwereti yamari.
Todzoka kwamuri imi vamehlo makulu, dambudziko iri ringagadziriswa sei neZimbabwe kuti ikwanisewo kutengesa zvinhu zvakati wandei kunzoko?
Dambudziko iri chimwe chiri kukonzera dambudziko rekuti tisakwanise kutengesa zvakawanda kune dzimwe nyika kana kuti tiite maexports aye inyaya yemutengo yezvinhu zvedu. Muongororwa yakaitwa zvakaonekwa kuti izvo zvinhu zviri kubva muZimbabwe zviri kudhura zvekuti hatisi kukwanisa kukwikwidza nedzimwe nyika. Saka nyaya inoda kuongororwa inyaya yeyatinoti muchirungu cost of doing business. Zvichireva izvo kuti izvo mitengo yedu inoda kuti iongororwe, maibatiro atinoita mabasa. Chimwe chinokonzera zvakare kuti mitengo imwe ichikwira inyaya dzakafanana nedzemuhore unopiwa pamabasa. Inyaya yakafana noone kuti izvo mataxes kana kuti marates ari kubhadharwa namakambani, mitero yakasiyana siyana inoita kuti izvo mitengo kana kuti maitirwo ebhizimisi anga achidhura. Saka inyaya inoda kuti iongororwe uye hurumende yakaburitsa bepa rairakidza nyaya iyoyo. Saka inyaya inoda kuti iongororwe.
Vachitambara, rogadziriswa sei dambudziko iri muchipeta yenyu chirongwa chedu?
Nyaya yekuisa majuti nematarifsi ne donjo re SADC free trade ya kunzi Commerce Tripartite free trade area asinga zvichanyanya kuita zvakanaka nekuti zvinoreva kuti dzimwe nyika dzinokudzidzo kuvharirawo maborder adzo kana kuikwidzawo matarifu nemajuti saka I think nyaya iripo ndeyekuti tidile nenyaya yehigh cost of doing business tadaro toimprovawo productive base yedu.
Aiwa tinotenda nyanzvi dzezveupfumi vaProsper Chitambara nava Washington Meso Makulu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, tosangana zvakare mangwana.